Tataurawo nepfungwa dzatakabuda nadzo pakasvika COVID. Kutaona kuti chirwere ichi pane vakanga vakuenda pasocial media vachibva vatanga kuisa manyepo pamberi before chokwadi. Munozviziva kuti chirwere cheCOVID hapana ichinzwisisa. Saka pane vaingomhanya vachitaura zvinhu zvokuti kana munhu akazviteerera aitozoramba kubayiwa mavaccinations. Saka taona zvakakosha kuti aiva vanhu vedu vazive atingati maprecautionary and preventative measures eCOVID-19 mamwe aipuwa neWorld Health Organization, mamwe nyika yedu yaibuda navo. Tikaona kuti zvakakosha kuti midia yese ishande pamwe chete ichipa information yakakwana yatinoti factual.
Zvamira zvakadai, zvii zvamakaita padanho irori rekurwisa manyepo pasocial media?
Taonawo izvozvo takazoti senyika ngativhurei yatinoti call center so that vanhu vese vakasangana neinformation dzavanenge vaona, misinformation or disinformation or fake news, whatever they see pasocial media, vanofona pachena toll free line vachibvunza. Ikoko takanga tatrena vanhu vakawanda vanenge vachigona kupindura, vaida kuziva kuti ko chirwere ichi chikasvika mumba mavo, mumemba yemhuri yasvikirwa nayo, vanochengeta sei, vanomuendesa kupi, vanomuendesa kana zvaita sei kuhospitari. Zvese izvozvo taivapa information iyoyo. Taitsanangurawo kana vabvunza zvavanenge vaona pasocial media kuti ichokwadi here zvakati zvakati, ikoko ndokwavaipuwa information yakakwana iri very very factual.
Mungatini zvirongwa zvamakaita izvi zvakabudirira here?
Zvakabatsira zvikuru senyika tikagona kurwisa chirwere cheCOVID-19. Takatobudirirawo chaizvo senyika nekuti nyika yese pakaitwa research pakaonekwa kunzi nyika yese 98% yevanhu vese vemuZimbabwe vakanga vadzwa nezvinhu zvinofanwa kuitwa kuzvichengetedza against COVID-19. Saka ndo chimwe chinhu chatoramba chita seMinistry of Information kuti takaita mawebsite akati wandei, tiripo paFacebook, tiripo paTwitter. Izvi tinozviitira kuti 24/7 tirambe tichiisa yatinoti good narrative. Zvoreva izvo kuti vanhu kana vachiverenga zviri fake news or misinformation or disinformation, kana vakuda kuvalidata kuona kuti information ichokwadi here, vanoenda pawebsite yedu voona chokwadi.